Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kubvumbi 25, 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mushonga unodzivirira vana vadiki kuti vasabatwe nemalaria unoparurwa kuMalawi, Kenya neGhana pazuva reWorld Malaria Day riri kucherechedzwa nhasi. Kushanya muZimbabwe kwemutungamiri wenyika yeUganda vayoweri Taguta Museveni kwosimudza mutauro wakanyanya munyika.
Tengo kukurudzira kubatsirwa kungovakirwawo pekugara. Kuti izvo zvandi ndiende chigara pamba pemunin'ina nenda tomupawo mutoro. Ndine mhuri yangu kuvakirwawo dzimba nenguva yacho yekungopuwawo zvokufuka kana zvokudya.
Vanhu vakavhiringidzwa necyclone Idai vokumbira hurumende kuti ivatsigire nekuvawanisawo pekugara sezvo magariro avakaita pari zvino kuchimanimani asisina kumira zvakanaka. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yabatana nenyika dzepasi rose mukucherechedza chirwere chemalaria kana kuti World Malaria Day. Sangano reWorld Health Organization kana WHO rinoti zuva ranhasi racherechedzwa panguva iyo sangano iri raparura muAfrica urongwa hwekutanga kudzivirira chirwere ichi pachishandiswa mishonga mitsva. WHO yakasarudza Malawi kuti ive inotanga kushandisa mushonga wekudzivirira chirwere ichi pamwe nenyika dzinoti Kenya neGhana sezvo nyika idzi dziine uwandu huri pamusorosoro hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi. Chirongwa chaparurwa ichi chichadzivirira vana mazana matatu ezviuru kuti vasabatwe nemalaria uye zviuru zana nemakumi maviri vari vana vemumalawi chete. Tine urombo, mushonga wekudzivirira malaria uri kutanga kupiwa vana kusvika pamakore maviri munyika nhatu idzi. Dingindira regore rino rinoti kuti pasave neanobatwa nechirwere chemalaria zvinotanga neni kana kuti zero malaria starts with me. WHO inotiwo vanhu vanodarika mamiriyoni mazana maviri negumi vakabatwa nechirwere chemalaria muna 2017 zvichienzaniswa nemamiriyoni mazana maviri nemakumi matatu nemapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi muna 2010. Zimbabwe inoti uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere ichi hwaderera nezvikamu makumi matanhatu kubva muzana asi vakawanda vachibatwa nechirwere ichi kumanikaland. Sangano reWHO rinotiwo vanhu vanosvika zvikamu makumi mashanu kubva muzana vari munjodzi yekubatwa nemalaria. Gore rapera vanhu zana nemakumi mapfumbamwe nevaviri vakafa nechirwere ichi muZimbabwe zvichienzaniswa nevanhu mazana mashanu nemakumi masere vakafa muna 2017. Asi vanhu zviuru makumi mashanu vakabatwa nechirwere ichi kumanikaland kubva muna ndira zvichireva kuti munzvimbo iyi uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi wakura nezvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana. Nyanzvi nyadzi zveutano dzinoti izvi zvakonzerwa nedambudziko redutu mpengo recyclone Idai. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mukuru anoona nezvezvirongwa zvekurwiswa kwechirwere chemalaria munyika yose, Dr. Joseph Mbiri Kunashe, kuti tinzwe zviri kuitika.
Malaria iri pa-peak period yayo inonyanyowanda muna March kusvika muna end of May. Ndonguva inotinowana mvura yakawanda and sezvamunoziva zvakaitika from the 15th to the 17th of March gore rino takawirwa necyclone yakatasmanika zvanika affecta part of Mashonaland East, part of Mashingo and a little bit also in Midlands. We had effects, but the huge impact yakasanganwa nayo kuchimanimani nechipinge zvakakonzera kudhirika kana kukashika kwedzimba. Dzimba dzinowandozotanga takafiricha mushonga wekudzivirira chirwere chemalaria. Zvoreva kuti vanhu vekumanikaland vane dzimba dzakapazika vese vasara vari panhene, havana protection yakachiita sakuwana kumadziro akafiritwa. So nokudaro vari kurumwa neumuti unowanikwa chiuma neumuti wakawanda. Iwowo umuti uri kubva wawanda nekuti mvura iyoyo yakanaya yakawanda. Iri kuwana uri kubva wawana pekuberekera pakawanda nokuti mvura iri kujenda yakawanda. Segovernment kana sebato rinomirira zvekudzivirirwa kwemalaria takashanda panochiri munavo mapartners ikoko tikaisa mamosquito net kudzivirira chirwere kuvanhu vanenge vari matende mavagara matende veshelta including maschools. Saka takavapa mamosquito net tikuvatsvagira marepellents uyezve takaseta up matemporary treatment tents kune nzvimbo dzina dzakagurwa nzira dzinoenda kuzvipatara.
Saka vanhu vangazvidzivirire sei kuchirwere ichi? Pane zvimwe here zvavangakwanisa kuita?
Hongu, vanhu vanokwanisa kuzvidzivirira nenzira dzakati wandei. Chekutanga ndichocho chekuti tinoziva kuti muto unoruma kana ukazvaroira kusvika kumambakwedza. So vanhu ngavaedze kuzvikavha, kupfeka hembe dzakareba. Vanhu kana vachikwanisa kuwana mamosquito repellents atatitaura ayaya ngavashandise. Vane mamosquito net ngavavarawo mamosquito net vanhu rewayo kuti vadzivirire. Kune vamwe vari kupedza kuvaka dzimba dzavo vakatatisika, vamwe vari kuvakaturidza takurudzira vamwe vedu kuti vanhu ngavataurire kuti ndapedza kuvaka imba iyoyo ifiritwe zvakare kuitira mosquito. Vaya vane huswa hwakakura padhuze nemisha yavo tinokurudzira kuti vahucheke nepanonjenga mvura pese vanofanira kubvaremuta. Ndo madzimbiriro avangaite. Asi kana munhu anzwa kunge asiri kunzwa zvakanaka zvakare, tinokurudzira kuti ngavakurumidze kutaura kune vezveutano, tine vanambuya utano vari mumakembi imomo nemumadunhu mavanogara vatakatrena kutesta nekurapa chirwere chemarari.
Munhu angazive sei kuti anenge akubatwa nechirwere ichi?
Kana uine malaria unopindwa nechando, unotonorwa nekupiswa, musoro unogona kurwadza, munhu anenge achitadza kudya kana kurusa, kupera simba muviri wese. Saka tinotarisa kuti tinokurudzira kuti munhu akangonzwa kuti hanisundwa zvakanaka achigara munzvimbo idzodzo dzatataura dzinei dziri kumabhodha edu, madhisiti ari kubvira mumabhodha anaSimanikaland, Mashonaland East, Mashcentral, Mash West, ndo nzvimbo dzakanyanya kuwanikwa nemalaria inenge iri mumashungu. Saka munhu tinokurudzira kuti aende kuchipatara akangonzwa kuti haasikunzwa zvakanaka. Zviri nani kuti uzonzwa kuti aiwa haasi malaria asi watetwa.
Dr. Joseph Mberi Kunashe vanoona nezvezvirongwa zvekurwisa chirwere chemalaria munyika yose vanga vari parunare kwaMutare. Mutungamiri weUganda vaYoweri Museveni vapinda munyika masikati ano vakatambirwa panhandare yendege nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. VaMuseveni ndivo vari kutarisirwa kuvhura zviri pamutemo urongwa weZimbabwe International Trade Fair uhwo huri kuitirwa muBulawayo. Manheru ano vari kuitirwa mabiko kuState House nenguva dzesere kana kuti na8 pm. vasimuka kuUganda vamuseveni vasungisa mumwe ari kuda kuvakwikwidza musarudzo dzemuna 2021 vaRobert Kyagulanyi vanova muimbi vachizivikanwa nezita rekuti Bobby Wine. VaWine vakakomberedzwa pamba pavo nemapurisa uye havasi kubvumidzwa kubuda. VaMuseveni vakavandudzawo bumbiro remitemo yenyika yavo kuti varambe vachikwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika sezvo vainge vasvika makore avainzi vaende pamuchikandigere. VaMuseveni vari kushorwa zvikuru nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa nevanorwira kodzero dzevanhu vachivapomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. VaChamisa vakashora VaMuseveni pamusangano wavakaita nevatori venhau muHarare neZuro.
Tatara kuti sivana museveni zvaari kuita kune vamwe vanhu vanopikisa vana Bobby Wine nevamwe zvinhu zvinoratidza kuti hazvifadzi kuti vange vachiuya muno munyika. Vamunangagwa ngavaonekwo vachitsvaga shamwari dzine udzamu, shamwariwo dzisina zvinhu zvokuti vari kubatirira vavanogara navo. VaMuseveni vagarisa mumasimba, VaMuseveni vari kudzvinyirira vanopikisa, vari kudzvinyirira vari mumapato anoda zviri kuza ruzhinji. Kusunga nokutsikinyidza kwakadaro hasi kutifadza izvozvo.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachitaura pamusangano wavakaita neZuro nevatori venhau muHarare. Asi sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika uye vari nhengo yeZANU PF vaKindness Paradza vanoti VaMuseveni munhu ari kudiwa nevanhu vekunyika kwake, nekudaro vanhu vemuZimbabwe havakwanisi kupindira muzvinhu zvinodiwa nevanhu vekune dzimwe nyika. Mukuziya nezvorwendo rwavamuseveni, tabata munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana kuti tinzwe pamire hurumende.
Vanonoshandirwa kuairport nemukuru wenyika vedu President Emmerson Mnangagwa vachaitirwa bhambeti nekugamuchirwa kustate house kuHarare zvichatanga kuma8.
Saka vanozoenda rini kuBulawayo?
KuBulawayo vanenge vari kuMangwana kusi.
Asi tambonzwa vamwe vaMangwana vachichema-chema kuti ko sei Zimbabwe yadaidza ivo vaMuseveni vari kupomerwa nevamwe mhosva yekutyora kodzero dzevanhu kuUganda uko.
Zimbabwe haisi kuda kutonga Uganda. Zimbabwe inovaka ukama nokwete neleadership yeUganda chete, asi nezvizvarwa zveUganda navanhu vemuUganda. Saka zvokunzi kwai kuUganda kuri kuitika zvakati kana zvakati zvinenge zvisinei nokuvaka ukama navanhu veUganda. Torega kutyidzana nekuti nenyika dziri muno muAfrica, nokuti kune vanhu vari kutaura kuti zvakati zvakati. Torega here kutyidzana nedzimwe nyika dziri pasi panapa, nokuti kune vanhu vari kutaura zvakati zvakati pamusoro pazvo. Aiwa, isusu hatiti vanhu vanopindira mupolitics dzedu dzemunyika yedu, asiwo hatipindiriwo mupolitics dzenyika dzavamwe. Chatinoita kuvaka ukama nenyika dzakasiyana-siyana.
Topedzera nekuti iyo ZITF yakakosha zvakadii?
Yakakosha nokuti ndiwo watingati musika watinoona zviri muno munyika. Matinoti tikasvika pastendi ngati tiyedi isusu muchida kutibvunza kuti komaokisei nedigitalization. Tinokuudzai kuti haiye zvinezvi muri kuona setup box yatakaisa apa iri ndo ratava kuda kulauncha. Kana tikari launcha chichi chande chiitika muri kuona machannel aya anenge achibuda akadai 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 akadai. Mataapo taakusangana tichibvunza namibvunzo tichipindurana. Saka kwese kwamunenge muchienda pamastendi vanenge vachiti commerce neindustry vanenge vachiita showcase what they have. Kune zvinhu zvakawanda zviri kuitika muno muZimbabwe zvamusingatozivi. Munoona masekitara munoko kufunga kuti mashewo aya mune zvakawanda zviri kuitika. Trade fair ndo musika wacho wamunozozviona pazvaiswa pajekerere kunzi uyai muone muite kudya kwameshoko.
Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vachitaura vari parunare muHarare. Muchikamu chinotevera tichazeya zvakare kushanya kwavamuseveni kuZimbabwe. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Numa ya America iri muhurukuro nechikwata cheTaliban muAfghanistan vaZalmay Khalilzad vanoti mindiro panyaya yekuderedza kuva kwevanhu iri paku chengeteza chibvumirano cherunyararo. Sangano re United Nations rakaburitsa nezuro gwaro rinoratidza kuti vanhuwo zvavo vemuAfghanistan vakawanda vakaurayiwa mwedzi mitatu yekutanga kwa 2019 zvichikonzerwa nemauto emuAmerica achishanda nemauto emuAfghanistan zvichienzaniswa nevanhu vakaurayiwa nechikwata chinopurikidza mwero cheTaliban. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kuramba kuti vakaudza vaive gweta remuzinda wavo vaDonald McGahn kuti vadzinge vaRobert Mueller kuitira kuti kuferefetwa kwechikwata chavaTrump kana kuti vaivatungamira vachivabatsira munguva yesarudzo chakadyidzana neRussia here muna 2016 kusaenderera mberi. Nyaya yekuuya kwemutungamiri wenyika weUganda vaYoweri Taguta Museveni kuzovhura zviri pamutemo urongwa weZETF kuri kuramba kuchikonzera mutauro wakanyanya munyika. Vanopikisa vanoti vaMuseveni nenyaya dzavo dzavanopomerwa dzekutyora kodzero dzevanhu kunyika kwavo vave kusvibisa urongwa hwekutengeserana uhu. Asi vamwe vari muhurumende nemubato riri kutonga reZANUPF vanoti vaMuseveni vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya nevanhu vanoda kusvibisa zita reZimbabwe nezvirongwa zvekutengeserana muAfrica. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru mubato reMDC Senator Douglas Monzora uye nhengo yeZANUPF inomirira Makonde mudare reParamende vari sachigaro wekomiti yezvekudyidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza. Totanga nekunzwa kubva kuna vaParadza.
Ameno vari kuchema-chemaka vaMuseveni ndipresidendi weUganda ende vauya vakokwa neumwe wavo vamunangagwa.
Vamonzora munoonawo sei nyaya vaMuseveni?
Vateereredu angada kuziva kuti vaMuseveni mutungamiri akapinda mupower zvechisimba akashandisa pfuti akashandisa hondo kuti apinde mupower achibvisa umwe mutungamiri munhu mutema. VaMuseveni ava munhu ari kuramba kubuda mupower varoda kuzvipa temu dzakangowanda wanda pakasvika paterm limit vanozviisira imwe temu zve iko zvinezvi constitution yeUganda inotaura kuti unofanira kuita makore akati kuita kuti uite president. VaMuseveni vava kuchinja zviniki izvozvo. Saka tiri kuita mutungamiri ane human rights record yakashatisisa stereki. Saka kuuya kwake kuZimbabwe kuda kuratidza kuti tinodyidzana nevanhu vakadaro. Zimbabwe haifaniri kudyidzana nemadictator. Zimbabwe haifaniri kudyidzana nevanhu vanombunyikidzira kodzero dzevanhu vavo. VaMuseveni kutaura kwatiri kuita iko zvinezvi kune vanonzwa Bob Wine vanova opposition leader wekuUganda ari muJericho zvinezvi asi vaMuseveni ari kufamba vachiuya kuno chii chatinodzidza kuna naMuseveni
vaParadza.
Okay, all right. Regai ndivakorekte vaMonzora. VaMuseveni vakapinda vakarova hondo yavo vachirwisana nedictator yanga aripo ainzi Dlamini vakapinda 1986 handidi ende ndo vakatobatsirwa nemauto eTanzania vakabatsirwa nemauto vachibatsirwa AU ichivasapota yakai chiri OAU mazuva iwani. Saka handioni chakaipa ende vanenge vachihwina maelections vachivhoterwa nevanhu muUganda ende isu ndisu vanani vekutaurira vanhu vekuUganda kuti uyu munhu wenyu akaipa uyu munhu akaipa. Ivo vanga vachiteera constitution yavo yekuUganda vari kuteera zvinoita zvinoda kodzere constitution yavo. Saka isu kana kuti vaMonzora nevamwe vavo vane pfungwa dzakafanana dzavo havafaniri kunge vachiudza vanhu vekuUganda zvekuita ende iye zvino havana dambudziko. VaMuseveni ndo vanotori maelder statesmen muAU iye zvino ende hapana dambudziko ratinaro neZimbabwe hatiisani navo ende tiri tese mukomesa tiri tese iye zvino yatasvika iyi nyaya yatiri kuti African Continental Free Trade Area tichasenza navo zvakanaka ende sadikite zvino neEast Africa nekomesa zviri kutobatana kuti tiite tripartite free trade area. Saka handioni kuti pane chakaipa ende ikonomi yeUganda iri kubudirira, ikonomi yeRwanda ekonomi yeBurundi dziri kubudirira ikokoko ndo vari kuma Great Lakes saka tine zvatinofana kutodzidza kubva kwavari ikoko
vamonzora
masimba munyika yese haafani kutorwa nepfuti sezvakaita vamuseveni masimba anotorwa nekuvhoterwa vamuseveni pavakapinda mupower havana kuvhoterwa bodo sekutaura kwekuita vaparadza aiwa vamuseveni vakaita civil war vakauraya vanhu vakawandisa chaizvo vakazopinda pachisipa papower ivo saka hapana chatinoti tiri kudzidza kubva kwavari vane corruption inotyisa mahotera ese muuganda ane zita ravo ndeavo upfumi hwese huri muuganda ndewavo nemwana wavo anonzi general kane rugaba mukuru mukuru weami muuganda mwana wavo saka munhu ane uori huri pachena hwatisingakwanisi kudzidza pahuri zviri kutaurwa navaparadza kuti kubudirira kuri kuita Uganda nedzimwe nyika kwete kubudirira kuri kuiti kunoitika kunouya nedemokrasi
vaparadza tichipeta chirongwa chedu
isi inini ndinoshaya kuziva munoziva vamonzora unonzi vachiti Kagame munhu akanaka zvikuru asi vakagame vakatora nyika sei ende iye zvino ndabvunza kakuti pane dambudziko here African Union navamuseveni haina SADC ine dambudziko here navamuseveni haina Zimbabwe ine dambudziko here navamuseveni haina United Nations ine dambudziko here navamuseveni haina izvo zvavari kutaura kuti kune opposition yakasungwa ari mujeri kana munhu apara mhosva mitemo yenyika iyoyo inotora zvinhanhi ndo zvakaitika saka isu seZimbabwe tingati kana munhu akatyora mutemo kuUganda toti aiwe vamuseveni musasunga munhu uyo nokuti tinomufarira isusu veMDC vanomufarira tinenge tingaita izvozvo here
petai chirongwa vamonzora
vane nyaya yokuti mukuru mukuru weami mwana wavo saka munhu ane tsika
navamonzora
aiwamambotaura kaii musada kungoinifeta zvese zvese neparedio aiwa musa invada nguva yangu vaparadza
Trump mwana wake mukowasha wake vanopedza muwhite house one chaipa chii hii ndamusingati Trump ari kukanganisa
ndochipindura hangu here
pindura
ndati ini Museveni uyu mwana wake ndiye waakaita komanda weami yake hori ihoho tiri kuti izvozvo zviri wrong hatina kumboti zvaitwa naTrump zvakanaka isu tati izvozvo zviri wrong tati kuuraya vanhu munyika mako kuri wrong tati kutaura zvakare paredio nguva isisiri yako zviri wrong zvakare
munyori mukuru mubato reFDC senator Douglas Monzora vachitaura vari varunare muHarare mazwa zvakare kubva kuna vakindness paradza nengo yezanupf inomirira makonde mudare reparamende vachitaura vari parunare vari munorton vanhu vakawanda vakawirwa nedambudziko remafashamu dutu mpengo recyclone idai kumanikaland vanoti vanoda kutamiswa nechimbi-chimbi kubva mumakamba avari kugara vachiendeswa kunzvimbo dzinokodzera kuitira kuti vatange upenyu hutsva loida moyo anotipa nyaya inotevera
vagari ava vakasangana nenjodzi yecyclone idai mwedzi wapfuura iyo yakauraya mazana nemazana evanhu munzvimbo yekuchimanimani nechipinge uye misha yavo nezvimwe zvivakwa zvikasara zvaparadzwa vanhu ava vanoti vari kugara mumatende muzvikoro nedzimwe nzvimbo dzavanoti hadzina kufaranuka mumwe wevanhu ava vari kuda kuti vabve pangangu primary school ndiye amai Eliza Musveta avo vanoti hurumende inofanirwa kuvabatsira kuti vatange upenyu hutsva husina zvinetswa zvavari kusangana nazvo pari zvino
staingo kukurudzira kubatsirwa kungovakirwawo pekugara kuti izvozvo anditi ndiende chigara pamba pemunin'ina nenda tomupawo mutoro ndine mhuri yangu kuvakirwawo dzimba nenguva yacho yekungopuwawo zvokufuka kana zvokudya nekuti ndatakatorima zvokurima zvezvi infact ini ndachibage ndanitori nacho nokuti ndandakadiridza ndandine mvura ndandaka ndinacho saka takangosara tiri pazero hatina kana chatakakwanisa kubuda nacho
mumwe wevanhu ava vapatrick mbaimbai vanoti vari kuda kuti vapiwe pekugara vega nemhuri yavo uye kana rubatsiro rwuchiuya rwusvikire pavanenge vagere vega nemhuri yavo.
Kuti vanhu vari kuda mastand, vari kuti kudenu tingapuwa mastand edu etinozozviplanira kuwaka dzimba dzedu, po ndipo panofanira kuiswa tende yokuti aone kuplana ari, kwete kuunganidzwa pachinzvimbo apo paari kuwaisira. Tiri kuda izvozvo.
Nhengo yeMDC kungangu vaFred Dziwande vanoti vanhu vakawanda vari kuda kutamiswa kuitira kuti vagare munzvimbo dzisina njodzi nemafashamo emvura.
Ndaikumbirisa kudai vanhu ivo vaikwanisa kuti vabviswe vambonotsvakirwa kune imwe nzvimbo yekuti vakwanise kunogara ikoko sehurumende zvikumbiswe kuitwa, nekuti mvura ikangouya futi kana iri dzisina kuwanda kana shoma shoma, vanhu vakasara imo futi vanokwanisa kuti vatakudzwe neimwe mvura. Saka naizvozvo taikumbisa hurumende yedu rubatsiro rukurumidze kusvike kuvanhu nekuvabvisa munzvimbo idzodzo kuti vaone kurimwe kwokunogara.
Gurukota rinomirira dunhu reManicaland, amai Ellen Gwaradzimba, vanoti hurumende ine urongwa hwekutamisa mhuri dzakasara kuChimanimani vachidzendesa kumwe, asi vanoti izvi zvichatora nguva sezvo paine zvimwe zvinoda kutanga zvaitwa, izvo zvinosanganisira kutsvaga nzvimbo yakakodzera. Mambo wenzvimbo iyi Mambo Musha vanoti zvakaitika kudunhu ravo zvinoda kutsvagurudzwa pachivanhu kuitira kuti vazive chikonzero chenjodzi iyi, sezvo vachifungidzira kuti zvine chivanhu mukati. Vanoti ivo nemamwe madzishe ekwaMutambara, Chipinge neBuyera vachagara pasi kuti vatsvage masvikiro ekududzira zvingange zviri zvakakonzeresa njodzi idzi.
Ndipo petumbotanga tanzvera kumasvikiro akasiyana siyana kuti chinji chogona chakakonzesa chiitiko chakadai, kana kufara kwekuti asati azwa kuti pana vasi kufara, asi pamwe tichazosanganisa masvikiro ese tokwanisa kuona kuti dambudziko konzero chaiho chaicho ndezvipi, asi ikozvo tichimbori pana parisechi yekuona kuti chii chetingaita uye chii chakanyanya kukonzesa chiitiko ichi.
Asi nyanzvi munyaya dzezvemamiriro ekunze dzinoti dutu mupengo iri nemafashamo emvura zvakakonzerwa nekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze. Asi Mambo Musha vanoti pane chivanhu chakaitika chinofanirwa kugadziriswa. Ndakamirira Studio 7 kuChimanimani, ndini Lweda Moyo.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa nevateereri vedu pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei, tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika.
Murikutaura na Tinashe Nyakuka.
Aiwa, kwakadiko kwamuruko? Muri kupi mukoma?
Ku Florida muno mu United States of America. Maonero angu ndeyekuti to be prepared kuri nani pane kutibatwe tiri ani prepared. Zvatakaitwa last time kuti cyclone Idai yakanga yatsvika rodzi chauya. Nematetenzi ayo kuti chafamba sei yakanga po bhati vanhu vakangozvitora for granted. Saka I think even ipapa patoita a slightest chance yekuti this cyclone inogona kusvika muZimbabwe. So I think ma areas acho ari marked ngaachitotanga kuitwa ma evacuations, vanhu vabviswe munzvimbo idzodzo nezvipfuwo, nekuti panoitika zvinhu zvakadaro vanhu vanorasikirwa nezvipfuwo, vanorasikirwa nema properties, vanorasikirwa. Saka pakatanga kuitwa ma evacuations ezvipfuwo, ma livestock evanhu nevanhu vachibviswa vachiendeswa kune dzimwe nzvimbo, kana zvisina kuitika it's fine, asi kana zvaitikawo the better kuti panzi pakadonha dzimba pakapwanyika ma TV but vanhu vakararama.
Mukoma Humphrey muripo here apa? Aiwa, ndiri wadi. Tiri kutaura nemi, muri kupi mukoma?
Inini ndiri ku Bloemfontein.
Ehe, taura iti.
Afrika uko. Kungoti ndanga ndichida kutaura nezvegwaro iri riri kuda kuparurwa iri muzimbabwe.
Taura iti nzwi.
Ndichiona iri gwaro rainbhowa richinzi posa iri, ndinoona pariri hapana chisatinga tichachinja pariri, asi kungoti zvinhu zvaratidza pachena kuti vamunangagwa havana chavachinja kubva pana vamugara, vangodzokera pazvinhu zvimwe chete izvozvo zvakange zviripo kare. Chinhu chavangochinja zita chete, zvavangofanana nokuti vangoisa rimwe zita pane chinhu chakanga chagara chiripo kare.
Tinotenda zvikuru Marvelous nevatereri vose vanga vachipa pfungwa dzavo. Aiwa, sezvo nguva yedu yapera rikaitisarise musoro yenhau zvakare tichikuyeuchidza iwo vatereri kuti muchirongwa chedu chewomen's round table na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai mukurwisa dambudziko rechirwere chemalaria. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai namba dzenyu pawhatsapp yedu inoti 001202465-0318. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichikusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Chona njani mtwazo mwote ola mwela emweni ngenjabu longo lesine mtazima shumi mabili la nsano kumabasa 2019 nguntunga milinko ma enda peni zetu la mtanje
kwa kwe cyclone le nga kwe nzuki viti ya manu ama chibi jalpa kwa uvele mwela ama chibi kwa jalu skate sasu skangile lukuta haika chese kwe kusika kunga chinja kube ukuthi isikhathi lezo sekulamanzi lapho kungaba le malaria ezamemethekisa umkhuhlane woqhuqho imalaria
leZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokulwisana lomkhuhlane woqhuqho ele World Malaria Day namuhla ngesikhathi uhulumende esithi selehlile inani labantu ababanjwa yilomkhuhlane.
Singaselako konke lokhu besilapho sesidinga ngathi ama records asikwazi ukuthi umuntu ngokulumela uzagcina esibhadala phela uzasibhadala njani thina asila ama records ukuthi sake saluza konke ukuthi asila nxa futhi siyakudinga lokhu ukuthi ahambe edinga iarmy eyayikhona ngale.
Abathi intwa ngumbuqazwe wekukura wundi vathi bafuna ukuhlawulwa nguhulumende. Umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair ungene kulanga lesithathu kobulawayo namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. eZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba namuhla ekunanzeni ilanga lokulwisana lomkhuhlane woqhuqho ele World Malaria Day ngesikhathi uhulumende esithi selehlile inani labantu abahlaselwa kumbe ababulawa ilesi sifo. Lokhu kwenzakala amazwe abalisa eZimbabwe, eMozambique kanye leMalawi ehlaselwe lizulu lesiphepho ucyclone Idai lona elabulala abantu njalo lachiya abanye bengelandawo zokuhlala. Ingcweti kwezempilakahle zithi amachibi achiywa ilelizulu engabangela ukwanda kwemiyane kanye lomkhuhlane woqhuqho. Isikolo sikahulumende weMelika eZimbabwe sethule umbiko namhla sitshayela uhulumende weZimbabwe ihlombe ngemizamo yakhe yokulwisana lalomkhuhlane. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele incwadi kwezempilakahle uDokotela Elopis Banda.
Ke umkhuhlane oshuphayo imalaria. Imalaria ibangelwa ngamainyane ama-mosquitoes. Ama mosquitoes they want ahlale lapho kulamanzi khona. So ubuya kwe cyclone le ngesikhathi ebuye ngaso ingakwenza ukuthi bithiya amanzi amachibi lapha kwavele kungela amachibi khona. Njalo isikhathi esasizikhangelela ukuthi hayi kathi sekuwomile sekusebusika kungatshintsha kube ukuthi isikhathi lezo sekulamanzi lapho kungaba le malaria ezamemethekisa umkhuhlane woqhuqho imalaria. I mosquito ihlala kuhle kulo altitude indawo ezinjenge Harare phezulu kodinga zinjenge Victoria Falls edinga etibani mani lapho kulezo idai khona i-law law belt lapho ngani ku-law ulapho edayisekele ukuthi ibe khona i-malaria kuma high altitude njenge i-high belt nale esuke Harare bese kuyegwezi simizile khwekho kayivamanga ngenxa ye-altitude akusi ukuthi kusemaphandleni kumbe kusemadorobheni i-altitude yakhona enyanga akula malaria ngoba i-altitude yakhona iphezulu.
Siyezwa njalo uhulumende esithi usehlisile inani labantu ababulawa kumbe abahlaselwa yilo umkhuhlane. Liyakubona lani nxa lisebenza lokho ukuthi ngempela imizamo siqinile.
Kunzima ukuthi ngitsho ngoba kangikho kulelo hlandla lwe-Ministry of Health. But imbiko engizwayo ukuthi iyanqobeka mbijana mbijana imalani. Iyanqobeka. Izizathu zakhona ziningi. But okunye okuba khona ukusebenzisa amanethi wona la akhona abuyayo kuyanceda kuyanceda kuyakhangela nje into abazikhangelayo nje ukuthi after 10 years sekunjani asiko ukuthi lo nyaka kungcono kula last year lo nyaka okungcono la 10 years ago.
Abantu bengenzani ukuzivikela?
Abantu abangakwenza ukusebenzisa ama-treated bed nets ukwenzela ukuthi nxa iminyane le ingayifuni ukubahlasela yehlule ukungena njalo ama-bed nets la akhona endaweni eziningi ekuma-provincial hospital ama-district hospital ukwenza ukuthi idaba lwakhona nxa lukhona ikuzivikela ngoba ongaceda iminyane ngohulumende eseyaspreya ama-reservoirs but umuntu ngomuzi wakhe lomuzi wakhe abangeza kebe le mithi yokuspreya ezindlini njalo isikhathi sakhona esasivele sibekiwe sokuspreya sesedlini lesi sikhathi esamanzi la yiso singanisiphazamisile.
Lo ngudokotela Elophi Spanda incwethi wezempila kahle obekhuluma ecingweni lo Stanekile Mhlanga we Studio 7. Umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana oZimbabwe International Trade Fair ungene kulanga lesithathu kobulawayo lamhlanje lapho samabhizimusi abakade begcwele ndawana yonke bedinga ukuthengisa abakulungisayo kumbe inhlelo zabo. Umbukiso lo wenziwa phansi kwendikimba ekhuthaza ukuvuselelwa kwama-industries ngokuthengiselana ngesihloko esithi Propagating Industrial Growth Through Trade and Investment. I-Trade Fair iqale ngolwesibili ngemihlangano yabosomabhizimusi ephele namuhla. Kusasa langomgqibelo lumbukiso uzavulelwa uzulu njalo uzavulwa ngokusemthethweni ngumongameli wele Uganda umnumzana Yoweri Museveni. Iqula elihamba phambili likhokhelwa ngumphathintambo kahulumende kaMuseveni obona ngezamabhizimusi selifikile kobulawayo. Amakampani edlula amakhulu amahlanu aweZimbabwe ayabukisa kuthi amazwe alitshumi lambili agoqela eleBotswana, Ethiopia, Japan, Kenya, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, South Africa, America lamanye lawo ayabukisa.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Abathinteka lokuhlukunyezwa ngesikhathi sombhuqazwe weGugurawundi bathe bakhathazekile ngokuthi uhulumende ulakho ukungabahlawuli ngoba bengelabo ubufakazi obukhomba ukuthi bahlaselwa ngobani. lokhu kuvele emhlanganweni wabe commission yokukhumisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission labe ngatsha ezijiyeneyo zempilo owenzelwe eGwanda. Kubika u-Albert Ncube.
Iningi labakade besemhlanganweni lo badila loba kusaziwa ukuthi abantu bahlukunyezwa ngalesi siga, kuza kuba nzima ukuthi kube lobufakazi obungemukelwa ngoba isikhathi sesiside. Isakhamuzi seGwanda umnumzana Frank Baloyi uthi ngakibe bhetsa inkomo zazilana uboya kodwa linoto yatshabalala ngomnyaka ka-1984 lapho yini sebulawa ngesikhathi sombhuqazwe wekukrawundi. Ngakho-ke laloba bengadinga ukuthi bahlawulwe ngohulumende kuza kuba nzima ngoba bengelabo ubufakazi bokuthi babelenkomo eziningi.
Baba umuntu weyinkomo zakhe ezeneleyo zisiyenele lati ngo-84 sabaleka-ke ekhaya ngoba kusela muntu saluza konke esasilapho saphendwa ngo-87 sesingaselakho konke lokhu besilapho sesidinga ngathesi ama-records asikwazi ukuthi umuntu maybe uhulumente uzagcina esibhadala phela uzasibhadala njani thina asila ama-records okuthi sake saluza konke lokhu sasilapho nxa futhi siyakudingisa lokhu ukuthi ahambe edinga i-army eyayikhona ngale.
Omunye umama obesemhlanganweni munye ongathandanga ukuvezwa igama uthi iningi labo ladlongulwa ngesikhathi sekugrawundi njalo yilabantwana abaza kufa bengazoyise.
Okwakibo lakho kuyamlandela phela avuke umntwana lwana eselokwakibo. Mina vele isibongo salwane umuntu lakibo vele kazange azangitshele, babengachazi lokuthi baya bahlala ngaphi, wayengubani, wayenjani, ngizakhuluma ngithini, njalo kuzabe kuzangiphatha njani mina ukuthi umuntu lo vele ngizatholani futhi ngakho.
Umnumzana Ngqabuto Mpofu oyebandla leMthwakazi Republic Party yena usolabe ekomishini ngokuphuza uqala umsebenzi wokukhulumisana lalabo abahlukuluzwayo.
Kanti ize yenziwe uhlangothi oluthize iGugurawundi ingenziwa ilizwe lonke jikelele kwakutheni, kwakujongweni? Kanti uma yenza vele yena ngubani? Uma yenza lingadinga ama-newspaper leyo mnyaka bakhona bekhuluma bengavevi. Kanti kungani lokhu libhoda ndawonye ukuthiwe linyathele izithunzi?
Okugcizelelwe ngumnumzana Bavubile Mzileti Dube owebhethu likaZulu othe ikomishini kumele iqale iveze imbiko elotshwa phambilini ngalo mbhuqazwe.
Mina into engiyifunayo ukuthi first of all let iChiyambakwa leDumbutshena ziphume zazakale bese sibuya-ke ebantwini sibize ukuthi siyangani, ngoba lokhu esiyakwekhe sikwenza kuzafanana futhi ayenziwa lawa amaripoti amakhomishini abakhona kwabakhona ngamaphepha kathese sikhuluma ukuthi asefihliwe emakhabothini.
UNkosazana Linda Mpofu umqoqo wenhlelo ze-Community Development Trust uthi labo abaphatheka kumbhuqazo wegugrawundi kuzamele bajeziswe.
After sekuinvestigethiwe lathola ukuthi bengikhuluma iqiniso and iperpetrator nansi liyayazi engxenye ngubos or ngubani or whatever what is going to happen to that particular person. As a commission lilama-powers yini, lilamandla okuthi umuntu lona limdumele limbophe aye ehelejele kumbe ayedibikelwa lijele yini.
Umnumzana Bishop Ncube omunye wabalwa impi yenkululeko osuka kogodlwayo uDuzulu weZimbabwe kumele abambane axazulule lolu daba ludlule.
NjengamaZimbabweans kuyini esesingakwenza khathesi ukuthi sisukele lapho esikhona sisiya phambili ukuze ilizwe lethu lulelane lengqubekela phambili, ngoba singala sikhombana ngeminwe akula esizaphetha ngakho ngaphandle kokubambana ngezandla futhi.
Umnumzana Selo naro okhokhela li-commission oke wathi ngaphambilini imbiko kaDumbutshena lo Chiyambakwa ayibonakali namhlanje ujikile ethi basafake isicelo sokuthola lezi ngwalo kuziphathamandla zikahulumende.
I-application isiyenziwe to the minister, application to the minister ukuthi lawo ma-reports siyawafuna silokusimelela.
UNaro ubike njalo ukuthi baza kuqhuba umhlangano ofanayo eGwanda ngomgqibelo, wakhuthaza uZulu ukuthi aze ngobuningi. ngimele iStudio 7 ngisemajawondeni eGwanda ngingu-Albert Ncube. Ngakhohlwa uhlelo lwe-Life Talk liyalandela uhlelo asihluzeni bomama lapho esikhangela khona okwenziwa ngabesifazana ekuzivikeleni emkhuhlaneni woqhuqho owe-malaria. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umeli weMelika kwele Sri Lanka sexwayise izizalwane zelizwe lakhe ezingamakholwa isiKristu ukuthi zingayi enkonzweni kulimpela sonto ngoba kulokwesabela ukuthi zingahlaselwa ngamalwa ecatsha wesiMuslim edlulisa amalawulo athiye amabhomba emzimbeni abulala abantu bhosa abangamakhulu amane ngempela sonto yePasika. Abohlangothi lweziphepheli kumanyano we-United Nations babikwa sebekhiphe iziphepheli ezedlula amakhulu amathathu 325 ebezisenkambeni yeziphepheli kwele Libya ngemva kokuphuma kwembiko yokuthi iningi lazo ziyahlukuluzwa lapho zithe zakhonona ngokungaphathwa kuhle kuleyo nkamba. Uhambo lukamongameli wele Uganda umnumzana Yoweri Museveni eZimbabwe soluchothozwe kakhulu ngabamabandla aphikisayo abagoqela umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa yena othi uMuseveni ungumbusi omubi. UMuseveni ufike eZimbabwe namhla ntambama njalo nguye ozavula umbukiso weZimbabwe International Trade Fair kusasa. Elizweni lakhe umongameli Museveni usolwa njalo ngaba amabandla aphikisayo ngokuhlala abahlukumeza lokubabopha nje mahlayana ikakhulu umeli wedale lephalamende umnumzana Bobby Wine. Kodwa abebandla leZANU-PF bathi akulalutho lubi ngoMuseveni yikho nje bemnxusile. Sixoxele lunga laleli bandla umnumzana Believe Kaule lesikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sifanda onguye osungula lingxoxo.
Akumangalisi ngezinye indlela kodwa kuyinto embi kakhulu ukuthi kukhanya ukuthi bakhona abantu kuzwekazi le-Afrika abazimiseleyo ukuthi baqhubekele phambili besakha inhlanganiso yababusi ababusa ngondlakela ngamandla lokuthi abantu lokubopha abantu ongekho emthethweni abangathandi umthetho. Kukhanya kumgcekeke ukuthi ukunxuswa kukayoweni Museveni kutshengisa ukuthi umnumzana Mnangagwa uzimisele ukuqinisa ubudlelwano phakathi kwakhe nezinye iinkokeli ze-Afrika eziphathise uzulwazo kabuhlungu.
Babugawule, uyamuzwa uyakhuluma ubaba uSibanda.
Ngiyamuzwa sibili uSibanda. Kodwa ke mina ngithanda ukuthi ngithi mina yebo phela singakhuluma ngabo ukuthi engxenye uyoweni Museveni kunje kunjana izolo ngale ngemuva kule kunokunjalo ye kodwa ke asikhangeleni phela lapha sikhona kathesi ukuthi thina njengelizwe sikhangelele uyoweni Museveni njengo-president we-Uganda njalo sidinga ukudlelana lamazwe wonke nala esikhona. Ngingathi ukuthi sokumele sidlelane labantu bonke nje abanye bakhona ababengaqhedakali kodwa asikhangeleni phela ukuthi uyoweni Museveni uyahamba kobo-United States uyahamba kobo-AU khona ngale amukeleke kuhle abe njalo angizange ngizwe nangalei ilanga usolakala ukuthi hayi kathesi ungumongameli welizwe leUganda kodwa okunye izinto ezinye ezithize zazihambanga kuhle. Ngokunjalo ngikhangele mina njengokuthi eZimbabwe lapha unqosiwe ngumongameli ukuthi azofinyelela lapha abe khona ekhangelela ukudlelana kuhle namazwekazi amanye amazwe eku-Afrika. Emhlangeni se-Afrika sikhangelele ukuthi sibe nobudlelwano obuqinileyo kakhulu ngaphandle siphumele ngaphandle. Yikho esikukhangela yikho esikuqinisayo kakhulu njengorhulumente weZANU-PF.
UYoweri Museveni usuke eZimbabwe khathesi akula mnyaka esuke kwele Zimbabwe. Angazi ukuthi ubudlelwano bulokhu busakhiwa kutho ukuthi ubaba uMnangagwa akabathola abangane kuzwekazi le-Afrika lapha kumbe kwamanye amazwe angazama ukuthi akhe ubudlelwano labo nxa ezayo lokhu enamathelana lo muntu oyedwa. Siyazi ukuthi upresident uYoweri Museveni ubhizi uchana lo Bobi Wine njengoba upresident Chamisa echilo kumhlangano wakhe owangolwesithathu. Khonokho ngibone ngani kutshengisa ukuthi akula lento enhle ngaphuma lapho esingathi kumbe ngeyokwakha ubudlelwano phakathi kwamazwe ngoba phela uYoweri Museveni besilaye siyazi ukuthi kukhetho lwe-DRC ukuwaphuma lapho ekhulume akade ucabanga yena iSADC yabe yaphikisa ngoba yena bethi ukhetho luyena lubuye lwenziwe njalo iSADC yathi hayi sesifuna khona okwenzakala. Kutshengisa ukuthi vele la uYoweri Museveni uselabangane abalutshwane ngakho akalato enhle asilethela angasilethela yena noma angasinceda ngayo uyehluleka nje kakhulu njengaye umnumzana uMnangagwa. Njengoba sivele sitsho babagawa ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu abanjengo babo uMnangagwa balalele abantu asebekhangela indaba ezifana lazenezi bezicubungula ngendlela emqoka. Sikhulumile ukuthi umkhono uzalimala ubaba uMnangagwa kalaleli. Siyakutshela manje ukuthi into ezenzayo lezi kazisindawo uthanda ukubona ngomopho.
Baba Gawule, kungani uMnangagwa engakhethanga umongameli welizwe eliphumeleleyo elihamba phambili kwezenotho njalo ohloniphekayo nje emehlweni ezizwe zomhlaba?
Bakhona phela abantu ukuhlanzeka kwabo kuyathiyana, ngiyavuma khonoko, kodwa ke asikhangele liphele ukuthi nxa sifuna ukuthi sisebenze ndawonye kwesinye isikhathi kumele singabandlululani. Njalo khona kwana kunye okuswelakalayo kuyamtshintsha umuntu ebe ngumuntu oqina kwesinye isikhathi esenza kuthi anti sikhuluma kalesi ngokuthi lapha izinto zonxa zisenziwa izinto vele ziguquke nje ngelanga linye kodwa khonoku kuyengeda abanye abantu bona babesngani bayaswelakala kuyabayenza kwesinye isikhathi baguquke babone ubuhle obuthile. It's like uYoweri Museveni nongamiva yita namhla eSouth Africa khona ngayo ndijana njenge-Afrika siyasalela sile muva kodwa ke selokhu sikhamba ndijana selokhu sikhamba ndijana sikhona singathi sipendane sithi lowunje sizayihluleka ukusebenza sonke.
Kuyigqibe ngamafitshane dokotela.
Ngiyakhonza ubaba ugaba oludubo olukhona ngalokuthi iUganda ayila bhizinisi zayiletha kwale Zimbabwe. Udubo olukhona ngokuthi iZimbabwe International Trade Fair ngayilani lokuthi sizame ukunceda upresident uYoweri Museveni ukuthi abe ngumuntu ophatha abanye abantu ngendlela eqondileyo njalo landele zomthetho.
Kuyigqibe layo ngamafitshane baba ugaba.
Ngiphetha ngithi ke dokotela Sibanda asakheni omunye umuntu wathi yena alwi Afrika ingasebenza ndawonye ibambane ingaqondisana lapho abantu abalahleka khona singenane sisebenze ndawonye njengesizwe seAfrika singaphumelela siye phambili.
Umnumzana Belief Gawule ngoyebandla lezano PF ubexoxe ndawonye lo dokotela Nkululeko Sibanda weMDC.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860, laku 15460 kHz kwishortwave.
Uhulumende weLebhilitane sesidla amalangabi evalela lokuvisela izizalwane zeZimbabwe ezancitsha amaphepha okuphephela kulelo lizwe kanye lalabo abake bavalelwa ejele. Kubika uEzra Chisa Spanda.
uhlangothi lukahulumende olubona ngolondolozo kwemingcele elwe UK Border Force solubisile ekhaya izizalwane zeZimbabwe ezingamathumi amahlanu lasithupha 56 kusukela ekuqaleni kwalo mnyaka. Umnumzana Sikhozile Sibanda ongaboniyo ngomunye owaphindiselwe ekhaya ngeviki edlulileyo ngemva kokuphikela icala lokudlwengula owesifazane.
Mina ngangena eprison ngendaba engangiyenzanga, bekwazi ukuthi akulanto engayenzayo, but because vele kwakule statistics yokuthi kumele kube la bantu abangena ejele for those things abangifaka kuzo, abangifakela yona la myself victim of being of that statistics. Kathesi kuthiwa kulamaZimbabwe 2500 omele bebiselwe ekhaya, baphongkungihudula kuphela abangenisa khonapho bangenisa emuva kweplane ukuthi khona abantu abaphakathi bengaboni.
Usibanda uhanjiswe njengesibotshwa elindwe ngabantu abathathu kundizamtshina.
So sithe sifike eHarare bayehla lami bathwalela isikhwama, bafika bangihanda over to ama-authorities angaphe elokuzeni eZimbabwe eHarare. Kwahle baba basebeqetha lapho baphendula, so bagcine khona lapho.
Bamthatha owasibanda bamhlalisa endaweni eseduze lesibhedlela seHarare Hospital egcina abantu abangelandawo yokuhlala. Njengomuntu ongaboniyo uhlangana nobunzima kulindawo.
Kula toilet eduze, nxa umele nge toilet kumele mphume phandle ngimemeze umuntu ukuthi azabuye. Manje ebusuku kuyabe ngasela muntu, abantu abasebenza lapho babe bengasekho. I never expected ukuthi ama-British bengangiyenza kanje. Nxa bengadeporta mina, what more umuntu right ozibonela kuhle, which means vele they will not even look at that. What were ama champions ama human rights, kodwa this is a complete violation of human rights. Kunzima madoda, kodwa hayi uNkulunkulu khona uzongisiza one day.
UNkosazana Nariane Shamba owenhlanganiso emele amalungelo oluntu ebizwa ngokuthi maZimbabwe Yes We Can uphatheke kabi ngesenzo leso.
Ama-British ngabantu abanjani? Bekuhambisa isiphofu eZimbabwe, hayi bakithi, hayi akwenziwa lokho. Bathi balama human rights. Ama human rights anjani? Okuthini ama human rights?
Esinye njalo esizalwane seZimbabwe umnumzana Thabiso Moyo simthole sebemdobhile laye saxoxa laye ecingweni bemusa e-airport belungiselela ukumbisela ekhaya. Laye ke ungomunye owakwaba yisibotshwa.
Nomama umntwana esasisonke iminyaka engu-10 agcine embokhisa ngayesele aphuma lapho ngasebethikini banithathele i-tetasamkodwa-ke lapho abantu bafundisele eZimbabwe.
Ugatsha lukahulumende weBrithani olubona ngendaba zasekhaya olwe-home office lwalile kukhuluma ngokubiselwa kwalaba bobabili ekhaya. Bathi bayaphambili ngokubisela abantu beZimbabwe abangela maphepha okuhlala elizweni. Inkulumo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe kaziphenduke ekhaya zizamukelwa ngezandla zombili kule ngozi sokusenza abangena maphepha balale bequthile ngovalo. Ngimele Studio 7 eHeathrow Airport, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
ngisona isidakwa ngihlutshwa nje yigoma ingoma kamampintsha ihamba lo Pepsi besiqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. EliZimbabwe limanyane lamanye amazwe namhla ekunanzeni ilanga lokulwisana lomkhuhlane woqhuqho ele World Malaria Day. Lingakohlwa ukubana liyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivaleliswayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.